Vachitaura pamusangano wekutanga muHarare wange wakarongwa nekomiti yeparamende inoona nezvebudget nemari, mumwe mugari wemuHarare vaCharles Kautare vati bazi rezvemari rinofanira kuisa zvikamu makumi maviri kusvika pazvikamu makumi matatu kubva muzana zvebudget rese kubazi reutano.
15% parizvinezvi is just but a drop in an ocean. Saka taakuchitokumbirawo kuti eno zvaita tagona kuwana kana 25-30%. Kushikira zvinhu zvazonaka todzokera kumashure ku 15% nokuti zvinhu zvinenge zvamira mune zvakanaka. Koya nyaya yekuti kune anonzi maternity user fees, zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvedu. Madzimai vari kutambura zvikuru sei, ana amai nevanasikana havakukwanisa kuenjoya the right to health as per the national constitution. Saka tikukumbirawo kuti mari idzodzo kana kuti mauser fees, maternity user fees, ngava anoscrapwa across all levels of governance.
Amai tendaishe changamire vesangano repopulation services international vatsindirawo mashoko aya.
And takatarisa budget yedu tikuona kuti Zimbabwe Family Planning Council iri kuwana 3%, asi 3% iyoyo zvakare iri muRTDS. Mafamily planning commodities edu tinoimporta, hakuna atinowana lokali. Tatikuona kuti Zimbabwe Family Planning Council iri kuwana madisbursement late, and pavanozoenda kuRBS kunobhidha for foreign currency, foreign mari yoyoikuya yamashoma macommodities ari kukwanisa tikwaamako.
Vamwewo vapinda mumusangano wanhasi ndiamai Rosario Guamombe avo vati mari yakawanda mubhajeti ra2023 ngaishandiswe kutenga mabhazi, vachiti vanhu vari kutambudzika pakufamba.
Submission yangu yekutanga kukumbirisawo kuti pari kugadzirwa budget mari yakawanda iendeswewo kutransport and infrastructure. Vanhu vari kutambudzika nenhau yetransport. Zviri kusvikira kuti vanhu vari kurobwa, vari kusangana netsaona mushure mekunge vachipinda mumotikari dzisina tsarukano nenyaya yekushaya mabhazi ekuti avatakure kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzavanenge vachienda.
Vaenderera mberi vachiti dambudziko remvura ratekeshera nenyika yese, uye bazi rezvemari rinofanira kuisa mari yakawanda pakugadzirisa dambudziko iri.
Tikukumbirawo kuti mari iendeswe kune vanoona nezvemvura. Mvura iri kushungurudza vanhu mukati menyika yedu, kunyanya kumadzimai ndo vari kuwana vari kushaya nguva yekuzorora nenyaya yekutsvaga mvura. Ndofunga tikatarisa pane maprojects akabvira ataurwa kudhara, tine nyaya yekugadzirwa kwemuda demu nanhasi ichiri ngori nyaya iri kugadzirwa iri kungotaurwa nezvayo, asi hatisi kuona chimuko chiri pazviri. Tine nyaya futi yeprojekti yenzi Kunji demu, takangonzwa kudhara kuti Kunji demu iri kufanira kugadzirwa, muda demu iri kufanira kugadzirwa, but hapana zvatiri kuona zviri kufamba pazviri.
Amai Lilian Gwanyanya avanorarama neurema vati hurumende ngaikoshese kodzero dzavo.
Saka ndiri kuti inini kana yakuallocatewa ndo payapo kuti yaallocatewa iri inclusive, kuona kuti inobhalanza kwese, ngaivewo inozova nechikamu chinotoenda chakatageta vanhu vane madisability. Tiri kutarisirawo kuti bhajeti iyoyi ngaive bhajeti inoenda tingati isusu schemes of resilient and sustainable livelihoods for women and girls with disabilities. Tirikuona kuti vakatisarirei.
VaDarlington Madzonga vanoshanda nesangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development, zvakare vari nhengo yeFighting Equality Alliance, vati hurumende ngaikwidze mitero yemakambani kana kuti corporate tax, yoderedza mitero inobhadharwa nevanhu vese yakaita sevalue added tax. Vatiwo paramende inofanira kuona kuti bazi rezvemari rinopa mapazi ese mari yekushandisa paine nguva, vachiti hazvibatsiri kungoti pane budget asi mapazi asingapiwe mari idzi. Vaenderera mberi vachiti havana mufaro nekuti paramende inowedzera budget kana kuti supplementary budget, asi isina kutaura neveruzhinji.
Budget redu riri kuitwa neMRTGS, asi tese tingangodedu kuramba munyika muno taakushandisa maUS dollars. Ndosaka ichizoona paizoita dambudziko rekuti munozoita rimwe gungano futi rekuwandudza bhajeti resupplementary budget isisi sipo, asi tichimbowirirana kuti nyaya yebhajeti inyaya yedu tese. Dai tagona kuti tiite zvinhu zvedu nehwaro kuti kana tazviita tatopedza kwete kuti vamwe munozogara penyu mega mozoti maakuita supplementary budget isina input redichi macitizens.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano relabour economic development and research institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vati misangano iri kuitwa neparamende yakakosha chose kunyange hazvo bazi rezvemari risingatore zvese zvinotaurwa neveruzhinji. Vatiwo Zimbabwe iri kusarira kumashure pakuzadzisa zvimwe zviga zvakabvumirana nenyika dzemuAfrica zvakaita seAbuja Declaration iyo inoti hurumende dzese dzemuAfrica dzinofanira kushandisa zvikamu gumi nezvishanu zvemabhajeti adzo panyaya dzeutano.
Chiri kutisarire kumashure especially tichienzanisa neatingati mainternational or even maregional benchmarks emari yatinofanira kunge tichishandisa takatarisana nemasectors akaita sana health, masectors akaita sana social protection, masectors akaita sana water and sanitation. So tikangoti hongu athink zvakakosha maconsultations kuti aramba achiitwa uye kuti isusowo semasikola nemaactivistwo nevamwe tirambe tichingoadvocata kuti hurumende irambe ichiprioritiza masectors anovandudza upfumi hwenyika uye anovandudzawo kugara kwavanhu zvakanaka.
Sachigaro wekomiti iyi amai Chido Madiwa vati vafara kuti vanhu vauya neuwandu hwavo kusanganisira vechidiki nevanorarama neurema. Vakurudzira veruzhinji mumaguta ese munyika umo muri kufamba zvikwata zvekomiti iyi kuti vaende kumisangano iyi vanopa pfungwa dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.